Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika economic policy. Chekutangisisa zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze.
Chokutanga ndinoda kutaura kuti muZimbabwe mune a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And nyika yeZimbabwe just has to put people who can manage climate change into their position.
Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji dzinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekushandisa mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze, kwete kuramba ichishandisa zviripo iko zvino. Izvo vanoti zvinopa vanhu vemabhizimisi vehurumende pachayo mikana yekutenga nekutengesa mari yekunze neuremu hwavanoda. Svondo rapera bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Intelligence Unit rakazivisa nezvemakambani gumi nemapfumbamwe richiti kambani idzi dzinotenga nokutengesa mari yekunze nenzira dzisiri pamutemo. Muzvare Mutambasere vanoti izvi hazvisi kuzopera kusvika hurumende yadzika nokutevedzera mitemo yakasimba kuti izvi zvimiswe, sezvo matengesero nekutengwa kwemari yekunze kuchikonzera kuti uremu hwemari yemunyika neyekunze zvirambe zvichichinja. Izvo vanoti zvinokanganisa vanhu vemabhizimisi.
Chiitiko ichi chinova chinokahlamadza zvikurusa kuti vanhu veFinancial Intelligence Unit vari kuti ivo vanhu vaakusungwa, makambani ari kusungwa paanenge achitsvaka maUS dollar kune yavari kuti illegal market. Asi takanadzo zvicherechedza tinoona kuti market iyi ndiyo market iri kushandiswa neveruzhinji vanenge vachitsvaka mari yemaUS dollar muZimbabwe. Vanhu havangaregi kutsvaga maUS dollar nekuti ikonomi yemuZimbabwe inoshandisa maUS dollar kunyanya. Kunyanya vemakambani nekuti vanenge vachitenga zvinhu zvinogadzirisa maraw materials avo kubva kune dzimwe nyika. Nyika idzi dzinenge dzichitarisira kwavari kuti vachange vachishandisa maUS dollars kuti kana marands kuti vatenge zvinhu zvavanofanira kutenga kubva kwavari. Tinoona zvakare kuti iyo yavari kutaura inonzi interchange auction. Interchange auction ndiyo ingadai ichitosungwa.
Nee mhaka yeye muchidero amai Mutambasere, vanofanirwa kusungirwei?
Vanhu vari kushandisa interchange auction ndivo vangadai vachitosungwa nemhaka yekuti hurumende iri kutendera kuti vanhu ava vatenge maUS dollar nemari yakanyanyisa kuderedza, nemari inoita kuti nyika irasikirwe nemari. Interchange auction ndochinhu chavangadai vachitarisisa kuti sei kuinterchange auction maUS dollar ari kutengeswa nemari yakanyanyisa kudzikisa, nemari isingaratidzi kukosha kwakaita US dollar kana tiri muZimbabwe.
Sekuziva kwenyu, chii chavanga vachifanirwa kuita apa?
Zvinofanira kunge zvichiitwa neveFinancial Intelligence Unit. Chekutangisisa zvinofanira zvinge zvichiitwa neMinistry of Finance. Kutarisa interchange auction kuti interchange auction iyi isaramba ichitengesa maUS dollar nemutengo wakadzikisira. Chechipiri kana kuti icho chinototangisisa kutarisa kuti sei muekonomi yeZimbabwe tiri kuramba tichisimbirira neZimbabwe dollar pamwe chete nemamwe makarenzi, nekuti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vange vachiti kana vabhadharwa nemazim dollar vomhanya kuti vanoichinja kupinda maUS dollar, nekuti zim dollar pacharo harisisina kusimba. Imari yekuti inenge ichiderera value yacho zuva nezuva.
Chinofanira kugadziriswa munyika chii uye chii chiri kukonzera zvose izvi?
Chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe, mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika, economic policy. Chekutangisisa, zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe. Currency iyi inofanira kuva maUS dollars, nenhau yekuti muZimbabwe kunyange ava vanogadzira zvinhu vanogadzira vachishandisa maraw materials anenge abva kune dzimwe nyika. Kune dzimwe nyika uko kunenge kuchida kuti vashandise maUS dollars. Zvazvakaita iko zvino, humwori hunonyanyouya apo pane vamwe vanenge vachikwanisa kutenga maUS dollar muinterchange auction, vachimatenga nemari yakaderera, asi vachizokwanisa zvakare kumatengesera voruzhinji nemari yavo chaiyo. So ndinoona kuti dai vanga vachida kugadzirisa zvinhu, vanhu veFinancial Intelligence Unit vatanga nekutarisisa chinhu chinonzi interchange auction, vaona kuti chavhariswa kana kuti mutengo uri muinterchange auction mutengo unoratidza kukosha kwakafanira kweUS dollar.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi, Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe, kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, uri kuenderera mberi kuEgypt, vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa. Vamwe vatungamiri vakataura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, vaEmerson Mnangagwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe. Nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vanoti zviri nyore chose kudzidzisa vanhu pamusoro pekushata kuri kuita mamiriro ekunze, vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kushanda nesimba panyaya iyi. Varusere vanoti Zimbabwe izere nyanzvi dzinogona kubatsira hurumende panyaya iyi, vachikurudzira hurumende kuti iumbe homwe yekuita basa iri nokukurumidza.
Nyaya yekuchinja kuita mamiriro ekunze sezvekuita kunaya kwemvura kana kuti mapisiro ari kuita kunze, tinongoti hurumende yenyika yega yoga inofanira kubvuma kutoti izvi ndo zvinhu zvavapo and hakuna munhu achauya kuzovabetsera. Ivo pachavo ivo vanofanira kuunganidza mari voona kutoti vangaite sei kutoti vakwanise kumaneja climate change kana kuti kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze.
Dzimwe nyika dzichiri kubudirira dziri kuda kupiwa mari vachiti ndiye kukanganiswa kuri kuitwa zvinhu neclimate change. Munoona sekuti zvinokodzera here izvi, uye mari dzacho idzi dzinenge sokuona kwenyu dzingashandiswa sei?
Ndinoti the major contributors kana kuti vari kukonzera kuti mamiriro ekunze achinje iChina ne United States of America. But nyika idzodzo hadzimbofa dzakauya kwamuri dzokupai mari kutoti dai madai mai madai. Imi mva chenyu mofanira kutozvionera kutoti moita sei to contain the impacts of climate change. They are real and zvinhu zvaakutoitika zvinhu hazvizvo zvokufungidzira kuti zvichaitika. Zviri kutoitika mazuva nezuva. I think my cyclones vamaona ari kuwanda, madroughts are very very frequent kana kuti akuwanda madroughts, the occurrence madroughts season after season. Saka tinotoona kuti hurumende yega yega kana kuti nyika yega yega must put aside a fund, put aside in its budgetary planning they must set aside funds for climate change disaster management.
Chichingatwa ninyika yakaita se Zimbabwe pamusoro penyaya dze climate change.
Chokutanga ndinotaura kuti muZimbabwe mune ma a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And nyika yeZimbabwe just has to put people who can manage climate change into their positions. Chimwe chechipiri ndechekuti government of Zimbabwe must inofanira kuunganidza mari yekuona kutoti vanhu vangavabetsere kugadzirisa dambudziko iri rekuchinja kuita mamiriro ekunze vangaite sei. They need to set up, I think, a climate change committee. There are a lot of experts vanogona kubetsera kuti Zimbabwe ikwanise kuona kutoti madambudziko anokonzerwa nekuchinja kuita mamiriro ekunze tozvifambisa sei. Vanhu ivavo vanoda ku, let's say, capacitate them and also be taken into consideration. Izvezvi munyika yeZimbabwe kana tichitaura yeclimate change tinongotedzera kune zvikunoitika kune dzimwe nyika, but isusu pachedu hatizive kutoti what's very suitable for our context and very suitable for our economic conditions kutoti tomanaja sei climate change. Those simple muZimbabwe.
Ii kana kuri kutaura nomunhu ari kumusha, mungamurakidza here kuti climate change pane zvayachinja zvayakonzera munyika? Chii chamunganongedzera mukamutarisa?
Munhu ari kumusha ndomudza kutoti waisidyara chibage nguvai kana kuti mvura yaisinayo nguvai. Munhu ari kumusha anondiudza kutoti mvura yaisinayo kana kutoti kutanga kwanovhemba ainge aisa mbeu pasi, but izvezvi anondoudza kutoti pamwe anoisa mbeu pasi musi wekisimusi kana kutoti kisimusi yatanga kana kuti yapfuura. Ndozvinoratidza kutoti mamiriro ekunze achinja. And izvozvo ndizvo vaona kudzidziswa kutoti zvino kana mvura yakusanaya nguva iyi toita sei. Tovaudzidzisa kutoti aiwa, kana mvura ikasaya kudai hatichatsvaga mbesa dzedzi dzinoda nguva yakarebesa kutoti dzisvike. Takunotsvaga hatinoti ma-short season varieties, mbesa dzedzi dzinoibva nenguva pfupi pfupi. Ndozvinhu zvinofanira kuudzwa varimi vedu vari mumaruva.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vari parunhare paUniversity of Witwatersrand kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanobvuma kuti vakapiwa purazi nezvikakarara zvemotikari zviviri nehurumende, asi vamonzora vanoramba kuti izvi zvichakanganisa urongwa hwavo hwekuti vapikise zvinenge zvichiitwa nehurumende. Izvi zvakabudiswa nebepanhau repadande mutande reNewsHawks neZuro. Mukuzeya nyaya iyi takabata vamonzora mbune.
Reganditange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kurutwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana ndapiwa mota iko zvino. Kwete, ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamemba of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvamonzora?
Kusanganisira motokari dzimwe pamusoro, haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vamonzora?
Pano kuBenz nemota inonzi Land Cruiser, zvichireva kuti off-road. Pane kuti off-road kwozoti Benz iyoyo, kune mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese, basa rako harizi reconstituency one, unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Mukanyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu ndereku-inspecta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament opposition Zimbabwe yese. Saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tiri pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana naminista. Kana muchiona kana paine mapublic events, pandinenge ndakagara kune maminista. Saka mabenefit emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Hakazi chekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe ma MPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly, wa Gibson Banda, pawakanga vari member of parliament, tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Kupe muna 2018, tambobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana na minister. Ndi minister saka hapana chitsva ipapo.
Ko panyaya yepraza apa makariwana sei vamunzoro?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. Ndichipfuya makwai, ndichisupplya mahotera muZimbabwe muno. Ndaisupplya mahotera akawanda vanosanganisira vana Trekback, vana Mondikria, vana Leopard Rock, mahotels mazhinji ndichiita farming yemakwai 1998. Ndikaapplya land yangu muna 1998. Now, muri kuzviona kuti 1998 bato redu MDC rangasati ratombofoma. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa hwemagoverehwo aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato reZANU-PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita Congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti lendi haizi yeZANU-PF, mapurazi haasi yeZANU-PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapurazi wose kutora kurikuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo. Kupurazi kwedu tiri kuita nyaya dzehuchi, tiri kugadzira huchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rinoti radzinga kubva mubato iri vamwe vakuru vashanu vanoti vaStrike Mkandla, Matthew Sivanda, Ernest Ndlovu, Mildred Nkandla na Akim Nkala vachiti vakasarudza gwara rokuvhiringa bato iri. Mugwaro ratumirwa Studio 7 nemutungamiri weZapu vaSivangilizwe Nkomo rakasainwa nemutauriri webato iri vaMso Ndlovu. ZAPU inoti yakaedza kubatanidza vatsigiri vayo mushure mekongresi yavo asi vashanu ava vakasarudza kuzvidzinga mubato. Hatina kukwanisa kubata umwe wevashanu ava kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chitundu musere-musere chakatumirwa kuchadenga svondo rapera ndechekubetsera Zimbabwe kuti ikunde zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. MuNewsday makare vaMnangagwa vanozivisa kuti vashandi vehurumende vachapiwa bonus inoita madhora mazana maviri ekuAmerica inonzi presidential bonus. Vamwe vachiti vaMnangagwa vari kuita izvi sekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, makadiko pa studio 7 apo makadiko apo ee nangani kumbira wo kumbo uza murumo anonzi mbadu utafazo mbadu kutu murumo wati neto mbo puwa maria kampone sakambo ita seko marano puwane kanipia siho ya ita kutu ukande rushinji upenyo uwana wa Zimbabwe kwa SM sangu nuda kwa kwa marano puwa ya weo wambu ya mbunya ukwane sakadiko marano puwa ya weo kukwa na usina sukuta ura wanyara re re kukunya raro nubeka na usina sukuta ura kuenga wana kunu zaata bobata mutaruma purisa bati wanga wa sikubari narembosha ya vo takibata nani vanenga wazina chukuta urusa wa singa daveri phone zao hakusi kwa waka pusa iwo unungote wa singa ziwi wo urumuna wakata sige wo minote nda ni masho kwa ndata urewa ya kutacha acha bakirika nao
mamukase wa shamara rwisi kutu seven ndauta razunya e violence kutika kusimbabu iyo iyo wa yute za nite fanenga achitumwaya achino ruwa wano wano mwuziziwa hile kutungozi kana yawa kubuya ino bata iwe umulizi une anything chaoruku wana chaoruku bata no bata ala kutuguruwe mungu maangwana maelekishi nopera uroba ama yako une nge zishibatila chini apana kwa tuke nda sezi babu kana tichiri nipu mwazi mkoti muna akasa puta patura ano da uro muna akasa puta patura ano da uro apana kwa tinege tichinda tinege chitendele rapa nfamwe chete zunu ngo dati ma election aitwe murunyararo yo vota awina awina utonga nyi
makadiko pa studio 7 apo nditaurewo nezvinoitika muparamend namudenda uyo arikungoburitsa nhengo dzetriple c angopikupukana naye zvishoma buda panze paramendi haisi yako mudenda paramendi ndeyekukweshana kwepfungwa vamiriri ava vakasarudzwa nevanhu havana kusarudzwa nevemudenda zvinokatyamadza kana iwewo wakudzinga munhu akasarudzwa nevanhu zvinotirwadza takamboona uyoyo ravhumomoyo uyo ari paanga ari speaker of parliament weposition handina kumboona kana one member of parliament yezanupf yakaburitswa muparliament ndo mucherechedzo wevatungamiriri veparliament vatinoda zvokungoti mutungamiriri wetriple c angopokana naye buda panze avapokana naye otodzinga dai parliament magadziriso ipapo speaker of parliament haafaniri kupiwa simba rokungodzinga vanhu vaadira saizvozvo zvinotirwadza
Mamukase pastudio 7 apo isusu tanosimba zvedu tichiko zvedu kuzimbabwe kumachonyonyo uko rinonyeperana politiki dzemuzimbabwe kuti dzinodo kutorwa ngebiro dzotodawo chimbo mugotsi zvaari kutoita akomana chimbo mugotsi ndiyo kutopedza zvese ndikoti un yondokupindira zvekunyeperano hanzi toimba namwari toimba namwari izvoka nyeperano zvekutaurana mere zvatozvaaaatinapeanasikala ndiyo chaiyo chaiyo vito chaio chaivo chimbo mugotsi navakomana handi zvaanitoda ndikotoda kutoringira
chimwe nechimwe chine nguva hakuna munhu ungatonga asingazivi kuti hakuna munhu ungashandisa angaita mari pamba pake ane zvunhu agozikanga kuti une zvunhu agozikanga kuti une mota asi vana vake vasingagoni kudhiraivha mota zvakafani nezvizvizvi isu tiri vana vezimbabwe kune vanhu izvezvi vane ma 40 something years 30 something years asingazivi kundovhithidhirwa mari pabhengi kuti mari inotogwa sei kuti ucheke balance inochekwa sei pabhengi nekadhi rako kune munhu asingazivi kana kadhi repabhengi harizivi nenyaya yezimbabwe kuti yeukoronyera huriko kumusoro kuna namunangagwa ikoko hwekuzvidza ivo vanofunga ivo voga vanofunga kurya asi vasingafungiri vamwe vanhu vanovavhoivo vanoda mavhoti evanhu asi vanhu vacho havana zvavanovaitira saka zimbabwe kuti inake inoda njere haidi kuti tiite semapenzi ngatishandise fungwa mhani sevanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano remtambo wenavure English Premier League nezuro rakazivisa kuti mitambo yose yenhabvu ichambomiswa kusvika mwedzi unoya 26 zvita kuitira kuti mutambo wenhabvu wepasi vose weFIFA World Cup wapera. Mitambo yenhabvu yezvikwata zvose ichambomiswa pasi pose sezvo mutambo weWorld Cup uchitambwa mumwedzi yambudzi nazvita kana kuti November naDecember pachinambo chemwedzi yaJune naJuly. Izvi zvinokonzerwa nekupisa kunoita nyika yeQatar uko kuchatambirwa 22 World Cup kutanga musi kusondo rinouya. Tabata anofarira zvemutambo wenhabvu Brian Msekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
World Cup tiri kufara zvikuru kuti nguva yacho yasvika World Cup. Yasvika weya vanenge vachaudetauda kuona kuti nyanzvi yenyika inogona kuenha kukunda dzimwe nyika ndeipi. As far as kuziva kuti ndiyani achatora, right now zvaakunetsa because hapasina nyika iki. Saka hakuna kana nyika yekuti tingati iyi ndo ichatora, iyi ndo ichatora. But kune mahousehold names wagara ari kwakatorwa naArgentina, Brazil, Spain, France. Ndo vatinenge taungotiwo neBelgium ndo vatinenge taungotiwo panyika idzi pamwe ndo pane ichawanika ichitora mukombe. But maabses achange akazara gore rino.
Takaona nezuro Premier League ichitaura kuti vachambomira mitambo kusvika nyaya yeWorld Cup yapera. Munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu?
Nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora, ende ndo zvimwe zvakari zvingotyira kuti zvinokwanisa kuaffecta performance yemaplayers. Ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angaifanira kunga ari kuWorld Cup akatokuvara asikwanisa kuendako. And also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuWorld Cup ikoko, whereby they may not even return kumaleagues awe kueurope vaine utano hwakanaka. Saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yein between mamatches. But I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played. Kama havana kwanisa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa. Saka ndosaka vatamba nguva inoi.
KuAfrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashuravo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya?
Ya, kuAfrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira. I think nichaona paine two kana maAfrican countries anokwanisa kusvika mumaquarterfinals. Kune Senegal ndiyo imwe iri mugrupu, iri musame grupu, think iri mugrupu B. Kwaita Tunisia iri mugrupu D. Kwaita Cameroon iri mugrupu G. Ghana grupu H. Saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round. Ndichizoona maybe two countries from the next round vachipinda muquarterfinals. Ende zvasati padaita kutanga kuti hapasina timu inonzi haigone kana kuti inodyerewa. Each timu ine machances ekuqualify. Zvive zvakungoenderana netactic strategy nezuva retimu iyoyo kuti is it going to be a good day for that team to qualify or to win.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitambo yakasiyana-siyana, Brian Msekiwa, vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze. Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji dzinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.